Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 30, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri webato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa unobvumirana kudzokera kuvatsigiri vebato kunonzwa pfungwa dzavo pamusoro pedanho rekutora zvichitevera kubiridzirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
Vanhu vawirirana kuti kunofanira kunge kune kuita maconsultations kuenda kuma districts kundotaura navanhu vachikonsultiwa vachivafundisa zvakare kuvadzidzisa zvinhu zvakaitika kuti vagoziva kuti zvakamboitika paelection chii.
Vamwewo papfungwa dzavo pamusoro pekomisheni yakaumbwa kuti iongorore nezvekupfurwa kwevanhu muHarare kutanga kwemwedzi uno. Vagari vemuguta reMasvingo vakamirwa nesangano rinorwira kodzero dzavo reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance voronga kuendesa kanzuro yeguta ravo kumatare edzimhosva ekushayiswa mvura. Ino mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro vabvumirana kudzokera kuvatsigiri vebato iri kunonzwa pfungwa dzavo pamusoro pedanho rekutora zvichitevera kubiridzirwa kunonzi nebato iri kukaitwa sarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru.
Vaitaura nestudio 7 mushure mekupedza sangano wekomiti pamusoro yebato ravo yeNational Council vakatora zuva rose sachigaro MTCT yavachamisa vaMorgan Committee vakati vakabvumirana kuti vaende kunobvunza vatsigiri vavo kuti vatorwa ripi zvichitevera kubirwa kwavanoti kwakaitwa bato ravo musarudzo vachizimbero riri mumvura.
Vanhu vawirirana kuti kufanike kune kuita maconsultations kuenda kuma districts kundotaura navanhu vachikonsultwa vachivafundisa zvakare kuvadzidzisa zvakaitika kuti vagoziva kuti vangamboitika paelection chii. Ivo kana vanhu vanzwa izvozvo vachapawo kuhara kuti ngatiitei izvi titei izvi ngatiiti izvi iposeskonsultationatotiite hatidi kuti tipe tifuseredze kufunga izvo sotungamiri kuva toda kuti vanhu vanzwa zvakaitika vagotupa kuna rokutevera. Saka zviri kuitwa izvi Saturday iyo ino chaiyo nyika yose inenge yakapararira vanhu leadership ichiadressa vanhu madistricts ose kuti tigonzwa kuti vanoti tinoenda kupi.
Vakomichi vanoti havasi kumhanyira kuzotungamidza pfungwa dzekuti vanhu varatidzire asi vati ikodzero dzevanhu kuratidzira kana vachida.
Kuratidzira kuri mumurayiro mutemo ndichika 659 constitution yedu inotaura kutiko vanhu vane the right to demonstrate peacefully. Saka zvinhu zvirimo mukuzvikutaurwa navasapotazi edu navanhu vedu, saka regai tifambe titenderere nenyika tinzwe kuti vanhu vanoda kuti tidii.
Asi nyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vakaudza studio 7 kuti MDCT yavachamisa inofanira kugamuchira kukundwa musarudzo vachiti kuratidzira kushandure hurumende.
Hatisi togata tanga kuita maelections in the world, nyika dzose dzinda kumaelections, and out of every election there is only one winner and others are losers. So in this case varuza ngaite magood losers. Tigare pasi vano veZimbabwe tisimudzire nyika yedu. Nyange vakaratidzira hapana zvavanobudisa. Takavati apply kuvhura mabox kana muchifunga kuti mabiridzirwa, havakaramba kuvhura mabox. Vakaenda kukoti, takanokubvidzana kukoti tikakunda. Saka hapana chimwe chichagona kuchinja.
Vakomichi vanoti musangano waNezuro wakapa vachamisa masimba ekuzeya nyaya dzekusimbaradza mubatanidzwa weMDC Alliance zvichitevera mashoko eMDC inotungamirwa namuzvinafundo Walshman Ncube ekuti mubatanidzwa weMDC Alliance unofanira kushandurwa kuita bato rimwe chete rakasimba.
No, ndopandataura papa kuti president vapuwa mandate yokumeka shuwa kuti alliance yaitwa yata integrate ndo munigeri. Saka madetails kuti ichazenge yakamira sei yakamira sei izvi zvichazosirwa kuna president ne team ya ne committee vachazotaska kuti vate look into the into the mechanics in. but the resolution has been reached yokuti wekai kuti alliance ive resolidified.
Vachamisa varikuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatura mutongo wekuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda pasarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotanga musi wesvondo kutenderera nenyika vachiita misangano nevatsigiri vavo vekuvatenda nekuvavhotera musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru uye kuvazivisa urongwa hwebato ravo kubva pari zvino kuenda mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata murongi wemisangano muMDCT yavachamisa vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Musangano weMDC uchange uchitenderera nyika yose kutenda vano veZimbabwe nekuvavhotera kwavakaita zvine mutsindo. Saka kutaura kudai so nemusi wesvondo vhiki ino yatiri tichange tiri kukwekwe pambizo 4 shopping center. Saka tinokurudzira kuti ungwandangwanda hwese vanhu vese vagari venzvimbo yeMidlands vange vachiuya kosangana nemutungamiri wavo vachamisa vachizonzva urongwa hwemusangano uye vachamisa vachitenda vanhu veZimbabwe nokuvavhotera kwavakaita zvine mutsindo.
Vamwewo vari kutaura vachiti nguva ino ndiyo here yakafanira kuti vanhu vange vachiita zvakare marali. Zvinoda dzimari, zvinoda nguva nezvakawanda wanda. Muri kuzvikwanisa sei kuzvironga zvese izvi?
Vanhu vedu vemusangano vatsigiri venyika yeZimbabwe vanouya voga kumarali. Hapana mari inodiwa yakawanda kuuya kurali mukoma Evans. Musangano wedu watiri kuita tokusumba kwese kwatakahwina. Saka vanhu vakabvotera musangano wavo vanouya voga nechido chavo chokuda musangano wavo vachida kuzoona zvakare mutungamiri wavo wenyika vachamisa uyo vakavhotera zvine mutsindo musi wa 30 July.
Pati pava here neurongwa hwekuti mava kunanga kupi kubva zvamabva kudare reConcord?
Urongwa ndihwo hwatatotanga nahwo mukoma Evans. Kuenda kuvanhu tichinovatenda ndohumwe urongwa hwagara huchitoripo ihwohwo. Tienda kuvanhu tichinovatenda vana veZimbabwe tichivazivisa kuti ndegwara tava kufamba naro rokufamba tichikutendai. Ivo vana veZimbabwe ndivo vachataura kuti ha tinotenda chose kuuya kwamaita vatamisa kuzotitenda ngatichifambai takadai.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Ukuwo mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi naivowo vane urongwa hwekutangawo misangano yekutenda vatsigiri vebato ravo, asi zuva ravachatanga kuita izvi harisati raziviswa. Evans abatawo munyori wezvemitemo mubato reZANU PF vaMunyaradzi Paul Mangwana.
Urongwa huchaitwa asi madhesa asati abuda. Ichokwadi president vaMnangagwa vane shungu dzokuti kana mukana wavabvumira vatenderere nyika yose vachitenda vatsigiri, nanyangwe avo vasina kuvatsigira vanoda kutendwa zvakare kuti mukufunga kwavo nemweya yavo vakaita zvakanaka kutsigira kuti ivo vaMnangagwa varambe vachienda mberi vagadzirise upenyu hwemhuri yeZimbabwe.
Vamwewo vanga vachitaura-taura mumakoridho vachiti ndiyo here nguva yakanaka yekutenderera zvenenyika kuchiitwa marali pamwe zvingadhura. Muri kuzvironga zvakanaka zvakadii?
Zviri kugarwa pasi zvichirongwa. Madhesi ndo achabuda nenguva yekuti vachatenderera sei, asi kutenda vanhu hakuna nguva ka. Vanhu vanofanira kutendwa kana vachiri kuziva zvavakagona kuita zvokuvatsigira vachipinda muofisi.
Zvikurukuru zvingada kuzivikanwa nevana veZimbabwe kubva iko zvino kuinda kumberi so musangano wakakunda zvava zvipi?
Chokutanga chiri kuzoitika ndechekuti dare reparamende harisati ragara pasi, rinofanira kugara pasi rosarudza mamemba eparamende vati vasworn in, ndokuti nyika itange kufamba zvakanaka. Parlamendi yaapo manje kuchiparura zvirongwa, nekuti parlamendi inofanira kutsigirana nehurumende kuti zvirongwa zvehurumende zvifambe. Saka iko zvino parlamendi haisati yaitwa sworn in. Tine tarisiro yekuti vhiki yatakatarisa inoiyi parlamendi ichange ichizomita yobva yasarudza speaker of parliament, yobva yatanga ma MPs ose opika miko vochitanga kuita basa ravo from there on hurumende inenge yakwana manje kuti iko zvino tine judiciary tina president who is the executive vangopedza ma MP kuti aitwa sworn in president wechiguna manje kuchitaurira nyika kuti vavachashanda navo samakurukota avo ndivanani.
Vanga vari munyori wezvemutemo muzano PF wamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunare naIvan Zininga weStudio 7 vari muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevakatochwa vachitocherwa zvematongerwo enyika reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinoti vanhu vakaiswa mukomisheni yekuongorora mhirizhonga nekupfurwa kwevanhu vanomwe musi wa1 Nyamavhuvhu gore rino havakodzeri kuve mukomisheni iyi. Sachigaro wesangano iri Vasekai Gombe vanoti havaone chikonzero chekuzadza komisheni iyi nevanhu vekune dzimwe nyika kuchisiyiwa vanhu vakararama mushure mekupambwa vemakereke neavo vanorwira kodzero dzevanhu vari muZimbabwe. Vagombe vanoti sangano ravo riri kuendesa kunyunyuta kwaro kuhurumende kuti igadzirise komisheni iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagombe kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Isusu sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinova boka revanhu vakashungurudzwa kuburikidza neorganized violence and torture. Tinoti sangano iri hongu rakanaka zvekuti komisheni yaumbwa napresident Emmerson Mnangagwa, asi tine zvinhu zviviri zvitatu zvatinoshorawo pakomisheni iyi. Nekuti commission of inquiry hainawo vanhu vakashungurudzwa varimowo mukati imomo, sevanhu vakaita sana Justina Mukoko vanova vanhu vakashungurudzwa kuburikidza nezvematongerwo enyika, nevanhu vakaitawo vemachechi vakaita ngwana Evans Maharire. Vanhu vaifanira kunge varimowo mukomisheni imomo, zvinoita kuti komisheni inge ichinyatsa kubata isina kwayakarerekera.
Vagombe, chinoita kuti mude vanhu vakambosungurudzwa kana kuti vakasurvive political violence mukomisheni chii?
Tinoita kuti tide inyaya yekuti tine tichida kuti zvinenge zvichizobuda zvichibudiswa nekomisheni zvinge zviri zvinhu zviri balanced. Mukaona nyaya inenge iine vanhu vakashungurudzwa vanonyatsakuita basa ravo nemazvo, because vanenge vakabatikana nezvavanenge vakambosangana nazvo. Saka naizvozvo pakutsvagiridza zvinenge zvakaitika vanonyatsakutsvagiridza nemazvo vasina kwavakarerekera, because vanhu vanenge vakambosangana nazvo. Munhu ukapuwa basa rekuita iwewe uchinge wakambosanganawo nedambudziko rakafanana nairoro unonyatsa kuriita nemazvo chaizvo chaizvo.
Vanhu vakasarudzwa navamunangagwa kuti vapinde mukomisheni iyi, pane vamunoshora here kuti havakwanisi kuita basa iri nemazvo?
Pavanhu vasarudzwa ava ini ndinoona sekunge vacheriti vanonzi vacheriti vahanzvadzi vacheriti Manyeruke, munhu akarerekera chaizvo kubato reZANU PF. Saka ini ndaifunga kuti pachinzvimbo ichocho paifanira kuiswawo vanhu vakaitawo kunge vana Munyaradzi Bisai, vanova vakambosungwa nenyaya yekunzi vari kuwatcha vhidhiyo yethe Arab Spring, kana kuti vanhu vakaita sana Douglas Monzora, vanova vanhu vakanyorawo bumbiro remutemo recopat. Paifanira kuiswawo vanhu vakafanana naivavo kuti vozviitewo balanced, kuti kana maiswawo vanhu vezanu PF moiswawo vanhu vakarerekerawo kubato reMDC, moiswawo vanhu vakambosungurudzwa, vanhu vakambo mbunyikidzwa, vanhu vakambogara vasingazivikanwe kuti vari kupi, vanhu vakaita kunge vana Justina Mukoko, vanhu vanenge vakamirirawo masangano akafanana needa evanhu vakamboshungurudzwa. Ndokuti commission of inquiry yacho inge iri balance.
Kana dziri dzopfungwa dzesangano renyu, muri kuronga here kusvita chichemo chenyu kuhurumende?
Ichokwadi, isusu tiri kuronga kuti odai chichemo chedu ichi chasvikawo kuhurumende kuburikidza nesangano renational peace and reconciliation commission, because mafungiro edu isusu taifunga kuti commission of inquiry yaifanira kuva iri an ad hoc committee yenprc, because president wangangomukire kufuma commission iyi, because muna 2008 over 200 people vakapondwa, vakaurawa, vakasazivikanwa kuti vakaurawa nani. Hapana commission yakaumbwa. Tinoonzwa zvakare kuti mazuva a2000 kuna vanhu vakatorwa zvinhu zvavo, vanhu vakatorwa minda yavo, hapana commission of inquiry yakaitika. pakatorwa itai dzamara hapana commission of inquiry yakaita saka ndaifungidza kuti basa iri raifanira kuitwa National Peace and Reconciliation Commission ndiyoaifanira kuitwa operationalize yotanga basa youmba maad hoc committees anoongorora zvose zvine zvakaitika zvekupondwa kwevanhu nemasoja musi wa 1 August zvekutorwa kwaitai dzamara zvekupondwa nekutorwa zvipfuyo zvevanhu muna 2008 zvaifanira kuitwa neNPRC saka tichatsaura zvichemo zvedu sesangano revanhu vakashungurudzwa kubudikidza neNPRC
imimi munoona sekuti muchatambira here zvinobva kukomishen iyi
ehe tinozvigamuchira zvedu but yanga iri nyunyuto yedu hombe kuti komishen iyi yaifanira kunge iri balanced because hazvibatsirike kuti tinge tichipedza maresources kutora vanhu vekunze kwenyika uko kunana Britain vanhu vekunigeria vanhu vekutanzania vanhu ivavo vanongouya vogara kusheraton hotel vobhukirwa mapresidential suit vanhu ivavo havana kutsvagiridza kwakanyatsa kunonyatsa kubuda chaiko kune zvakaitika musi wa 1 August
avanga vari sachigaro weZimbabwe Political Victims Foundation Trust vaSekai Gombe vari parunare muHarare nhatanonoka wandi weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuparidza shoko reshanduko munyika nengo dzebatorawo rezano PF dzichiri kuramba dzichiita izvo vaigaroita munguva yakare. Atachigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vagari ava vanoti nhengo dzebato rezano PF dzichiri kushungurudza vanhu nezita remusangano dzichidzinga vanotengesa zvinhu pamusika dzichivapomera mhosva yekutsigira bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uye vachiri kuchishidzira mapurisa kuti vasavasunge kana vapara mhosva. Mumwe mugari wemuchinoi vaClean Motsi vanoti nhengo dzezano PF dziri kupinda munzvimbo dzekutengesera vachitorera vanhu hwawa mari nezvinokosha zvakaita senhare mbozha. Vamotsi vanoti nhumbi dzebato dzavanenge vakapfeka ndidzo dzinoita kuti vakawanda vavatye.
Pinda mukati mevachivhara jokton akutongorwa chero munhu chete tetswa kuti autotiza topinda usiri kubata chiscreen kuvhara kuenda kusadza usiri kwatinisosa avakarova kavanhu hakuna zvokutamba kutiita kusvika kuneta vega. Iya fizikari munhu chiri kupinza vanhu fear paper chonona paper because sofa ukuti kunona pazvaitika kwesika kuno kunoti kuno ndokwendogara anambobvira ndambo zvinoti afanikiso but kungobva pangonzi papa vapinda mupower apa pafunga dzakanaka nepapa pajongwe tabula ukangosvika matime late watopinda busy.
Vamotsi vanoti izvi zvakatanga kuitika mushure mekunzi bato ravo ndiro rakakunda musarudzo dzemwedzi wapera. Vamotsi vanoti mapurisa hapana zvavari kuita sezvo ivo vari kutotyawo.
Mapurisa autadza vakunda bhozi inini panapa ndiri panapa inini ndichitaura from my experience ndane 53 years ndimuno muchitozo matongore nyika you remember me down the line kuti kwaune vanhu vainzi top 6 ndiani mupurisa aivasunga saka can you expect kuti vangasungwe ndivo vatongojoina pakatsira top 6 pepo they are going to pay.
Mumwe Mugari, Muzari Rudompofu, vanoti nhengo dzebato rezanu PF dzave kufamba dzakapfeka zvipfeko zvebato ravo kuti kana vapara mhosva vasasungwe nemapurisa.
Imwe reason ndeyekuti vanenge vachida vasingadi kubatwa nemapurisa kana kusungwa nemapurisa nemhosva dzisina basa mumarodhu. Mapurisa akaona regalia yeye anobva vanzwa kutya kusunga munhu wezanu PF.
Muzvare Mupofu vanoti vanhu vave kungopfekawo nhumbi dzebato rezanu PF kuzvidzivirira kuti vasashungurudzwe nevechidiki vebato iri.
Vanenge vachiitira kuti vadziviririke kubva kumayouth ezanu, mamwe anofamba achirova vanhu. Saka kana vakaratidza kuti vari kuenderana ne kuita kwavo havavarovi.
Mumwe Mugari vaJohn Marava vanoti nhengo dzebato rezanu PF dziri kufamba dzakapfeka nhumbi dzebato ravo kuti vatyiwe kuti kwese kwavanoenda vawane zvinhu mahara. VaMarava vanoti chimwe chinoratidza kuti pfungwa dzevanhu vezanu PF hadzati dzashanduka manyorero emapepanhau ehurumende ayo atine kushoropodza kutsvinyira vamwe vanhu vane mufungo wakasiyana nevakuru vehurumende.
Tinoonawo zvefuti patinofambawo kuti vaye vaye vanenge vane kana kuti matisheti ezano kana kuti masikafu ezano vachiri kungotyiwa nanhasi, ende vanhu vavo vane kapfungwa kekuti sezvo vakapfeka kana kuti nhumbi dzoradzedzenhingirikini dzinotaridza kuti ndedzezano, vanenge vachidawo kuti kwese kwavanoenda vawane mafevha kondi vachikiwe kondi vawane zvinhu mahara.
Amai Abigail Chokuda ava vaiongorora sarudzo mubato reMDC vakarwa kumangura vanotiwo mapurisa haasi kuferefeta nyaya yavo nekutya vanhu vezanu PF vakavarova. Munyori wezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti bato ravo rinoda kushanda nevanopikisa nekuti vose vana veZimbabwe kusanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chami. Asi nhengo yezanu PF yakasarudzwa kumirira mangura muparamende amai Precious Masango vanoti vanhu vari kupomera bato ravo manyepo sezvo vakakunda mapato ose. Mune imwewo nyaya, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri ina dzine hama dzakafa mutsaona yakaitika pamatura eGrain Marketing Board kana kuti GMB kuLions Den. Huwandu hwevanhu vakafa mutsaona yekuLions Den iyi hwakwira kusvika pavanhu vatanhatu zvichitevera kuwanikwa kwemumwe mutumbi mune rimwe dura uye nekufa kwemumwe nezuro kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutsva zvakaipisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vagari vemuguta remasvingo vakamirirwa nesangano rinorwira kodzero dzavo remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vave kuronga kuendesa kanzuro yeguta ravo pamwe nemakomishina matsva kudarira pamusoro nemhosva yekuvashayisa mvura mudzimba dzavo kwevhiki rose. Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Vagari vanoti vari kutyira upenyu hwavo apo vari kumanikidzwa kunwa mvura yemuzvibhorani iyo inonzi haina kuchena nekuti imwe yacho yakasangana nemvura dzemumasuweji. Izvi zvaita kuti vanhu vatyire kuti chirwere chetyphoid chingangopararira. Pari zvino dhorobha rikadoma rakatarisana nedambudziko rechirwere ichi, mukuru weutano Dr. Daniel Churundu vachiti vari kuongorora kuti pane vanhu vakabatwa here nechirwere ichi. MURA iri kumirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri, avo vanoti vanoda kuti dare rimanikidze kanzu kugadzisa dambudziko remvura mudhorobha nechimbi chimbi. Vanoti kushayikwa kwemvura uku kutyora kodzero dzevagari izvo dziri mubumbiro remutemo wenyika.
Chokwadi kuti ndiendere kumirira MURA nenyaya yemvura yanetsa mumasvingo. Hamuna kana mvura irimo, tepi hadzichabudi mvura. Kubva musi wechitatu vhiki yapera unovaiwo musi wa22 kusvika iko zvino hakuna kana chatichabuda. Ndizvezvezvo vanenge vachiinda vachityora kodzero dzevanhu dzirimo mumutemo wedu. Ingava icho chikamu chatongati 77 chemutemo wedu Constitution yeZimbabwe inoti munhu wose wese unofanira kuva nekodzero yekutara uye nemvura, uye mvura yacho yakachena inenge ichisupplywa especially tremuno neguta redu remasvingo rinofanira kupa vagari varo mvura yakachena.
Kanzuro yemasvingo inoti dambudziko iri riri kukonzerwa nepombi dzakaputika dzinokweva mvura kubva mudhamu remutirikwi asi vagari vanoti haisi kuratidza kukurumidza kugadzirisa dambudziko iri. Mukuru weMura vaanoziva muguti vanoti vaendesa nyaya iyi kudare muchure mekuona kuti kanzuro yaisitera chemo chavo chekuti vagadzise nyaya iyi nekukurumidza.
Muno muguta redu reMasvingo nhasi takwanisa zuva rechinomwe tisina mvura. Chinova chinhu chiri kutishungurudza chaizvo, nekuti tikatarisa kune mamwe maguta kuri kuita ndufu dzakasiyana siyana nenyaya yekushayikwa kwemvura zvinana typhoid. Saka isusu ndozvatiri kuda kuti zvisaitika muno muMasvingo.
Vamwe vagari vakaita saamai Sungano zvavarebwa naShe vari kutyira upenyu hwavo nekuti vari kurarama nemvura yemuzvibhorani zvinonzi ziri kusangana nemamvura yemusuweji.
Takutotyira chirwere chetyphoid parwero apa munonzi kuti chakadhuka. Saka nokuinda rakita nokufamba kuri kuita vanhu tiri kutofungidzira kuti chirwere chogona kungotibatavo kuno dambudziko remvura rava guru zvisingambobviri. Ende hatizivi hedu kuti city council chii chaingatiitirawo dei atibatsira kunyanya sesu madzimai nevana tisiri padambudziko rokushayikwa kwemvura iyoyi.
Asi injiniya weguta vatawanda gozo vati kanzuri iri mubishi rekugadzirisa pombi dziri kushanda zvakanaka, uye ichaendesa mabhauza munzvimbo dzinogara veruzhinji kuti vasane mvura yemuzvibhorani iyo isina kuchena. Muguta reGweru vanhu gumi vanonzi vakashayika nechirwere chetyphoid kubva musi wa6 mwedzi uno. Nyaya iyi inotarisirwa kutarwa zuva rekutongwa nechimbi chimbi mudare repamusoro reMasvingo. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Iye zvino tokupai kambo fupalo kakamiza kubva kuna Nashu Pichen Kazembe.
Mundikakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara maguto pasogoro. Kakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna, chifukwa chandala machabe, ziwani chikwa tichotere, pamakala mavuto pasogoro. Kakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamakala mavuto pasogoro. Kumamuye nila kuziwa kuti, fupalo kakamiza kakamiza, siri chedwa kuswa mpika. Sanda uza ndicha nikodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene siali kumutima wanga. Kumamuye nila kuziwa kuti, fupalo kakamiza kakamiza, siri chedwa kuswa mpika. Makolo muye nila kuziwa kuti, fupalo kakamiza kakamiza, siri chedwa kuswa mpika. Kumamuye nila kuziwa kuti, fupalo kakamiza kakamiza, siri chedwa kuswa mpika. Chitanda uza ndicha nikodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene siali kumutima wanga.
Na kukambo fupalo kakamiza kubva kuna Nashu Pichen Kazembe, tichimbodzora ndangariro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Utungamiri webato reMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa unobvumirana kudzokera kuvatsigiri vebato kunonzwa pfungwa dzavo pamusoro pedanho rekutora zvichitevera kubiridzirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo. Vamwe vapawo pfungwa dzavo pamusoro pekomisheni yakaumbwa kuti iongorore nezvekupfurwa kwevanhu muHarare kutanga kwemwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.